Danho iri taritora mushure mekunge hurumende yaramba yakanyarara panyaya yemabhonasi edu inove yatakamirira kubva gore rapfuura. Saka tinoona kuti vanhu vasiri kukoshesa kuti vange vachitipa mari yedu yatakashandira gore rese yatakatarisira. Saka tazosvika pakutora danho iri tichionazve maanyanyiro avanoita kushandisa mari dzenyika vachienda kumahoridhe neine. Saka tiri mubishi rekukurudzira vanhu kuti vange vachinonoka kuenda kumabasa kana kusatoenda zvachose kana vachikwanisa. Ende tiri kufara tikurisponda kuri kuita vanhu kunyanya vari kushandira kumaruwa kunove ndo kune vanhu vatinoshanda navo vakawanda.
Tambo batawo veApex Council tichida kunzwawo kuti vanotsinhirana here nedanho ramuri kukurudzira iri. Vari kuti havatsigire danho renyu nekuti nhaurirano dzichiripo kusvika kupera kwemwedzi uno. Munoti
gungano reApex zvatinogara tichitaura igungano risisina mazino. Saka kutitsigira kana kusatitsigira kwavo hazvinei nekuti kutaurwa kwemabhonasi hakuna nhaurirano dzemabhonasi dzinoitwa iro gore racho rakapfuura. Nhaurirano dzaiitwa gore rakapfuura ezinotingadai takatotiwa mari dzedu kare hakuchisina nharonaro dzatakutarisira takungotarisira mari yedu.
Ko vemamwe masangano evashandi vehurumende vari kuti iwo padanho renyu irori?
Vatiritaura navo vazhinji vamwe vari kumirira kuti kana tazodeedzera strike kuti hatichatoende kumabasa zvachose ndopavachazenge vachipindawo vasiri vadzidzisi. Vari kumirira kuti kana tazongoti tombomira kuenda kumabasa zvachose tozomira. Asizve dambudziko guru zeraitika nderekuti pavamiriri vevashandi pane zvevazhinji vanenge vachienderwe seri vachinopiwa zvimedu zvekeke vamwe vasina chavari kudya. Saka vanezenge vaakumira vachimiririra mushandirwe kunze kwekuti vachimirire vashandi ndo rimwe dambudziko ratasangana naro. Asi toimba nekutaa kuenda kuvazhinji vari kuita vachiona nevashandi vacho vari kuita vachiona vachimuka vachiona kuti zvatove nani kuti tingobatana tiite zvinhu zvotisunungura isusu.
Saka munozotarisira kuramwa mabasa zvariini kana kuti iyo goslow iyi kuitanga muri kuitanga rini muchizosvika pakuramwa mabasa?
Goslow yakatotanga musi watakavhura topa takatotanga kuita goslow kumaruwa kune vatinoshanda navo kumaruwa vadzidzisi vekumaruwa. Taamubishi rekukurudzirana nevamwe vadzidzisi kuti vange vachiti joina zvinenge zvichikuitawo zvakanaka chaizvo vazhinji vari kuti joina. Tichange tichiona uwandu hwevanhu vanenge vabatana nesu pagoslow tozosvika panguva yekuzoti taakuramwa mabasa kana tichinge taona vanhu vazhinji vachinge vajoina. Kana vanhu vakawanda vachinge vabatana nesu tichaenderera mberi taakuzonoramwa mabasa zvakare. Kubva pakuramwa mabasa zvichazoita migwagwa taakunoratidzira. Saka tiri kutanga nekuunganidzana nevanhu tichibatana panyaya yekumboshanda zvishoma nezvishoma kusvika tazoramwa mabasa taona uwandu hwevanhu vatinenge tabatana navo pakushanda zvishoma nezvishoma.